Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 26, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yorumirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Hurumende yokurudzirwa kuvhara mabhawa kuti vanhu vasapinde muna taisireva nekuda kwechirwere checoronavirus. Vezve matongerwo enyika vopikisana panyaya yekugadzirira kwehurumende pakurwisa coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yairimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kunonzi iri kuita kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira panguva yavanenge vachirapa varwere vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vana chiremba nana mukoti vanoti havasi kuzoita basa kana hurumende isina kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti kushanda vasina hanzu dzekuzvidzivirira dzakakwana kunovapinza panjodzi yekubatira chirwere checovid-19 icho chakatouraya munhu mumwe chete muZimbabwe nevamwe vakawanda pasi rose. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vaudza vatori venhau kuti kunzi vadzokere pabasa vasina zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakafanana nemagrovos nemamask zvakafanana nekutongerwa rufu.
Saka tatisoga timbomira shoma hurumende iri kumhanya mhanya kugadzisa kuti muzvipatara mane mvura here, vana chiremba zvonzo vazvidzivirire zviripo here nezvimwe zvakadaro kuti zvavepo here, kana zvavepo machiremba aripo kuti azobatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vaudza Studio 7 mushure mekutambira mushini unoshandiswa kubatsira varwere pakufema kana kuti ventilator wapiwa chipatara cheWilkins nesangano rakazvimirira riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe National COVID Action Trust kuti hurumende yabvuma kupa vana chiremba mari dzekushanda kurwisa chirwere checovid-19 uye vati zvipfeko zvekuvadzivirira zvavepo. Mhuri yaZororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro nekuda kwechirwere checovid-19 yakagunun'una kuti Zororo akafa mushure mekushaya michina inobatsira kufema paaive kuWilkins, uye sangano rabvisa muchini uyu rati riri kushanda zvakasimba kuti ritenge mimwe china yakadai ichaiswa kune zvimwe zvipatara. Vamoyo vati zvipfeko zvavana chiremba zvekuzvidzivirira zvavepo vakavakurudzira kuti vaende kumabasa vanobatsira veruzhinji zvikuru sei panguva ino yechirwere checoronavirus.
President wedu akatopa instruction vakati vanofanira kuwana inonzi risk allowance, vanofanira kuwana health specific allowance, vanofanira kuwana izvo zvipfeko izvozvo protective clothing iyo. Zveprotective clothing zvakatosvika nezuro asi hatisi kuti zvakwana. Takatokurudzira vana chiremba vedu nana mukoti kuti endai henyu kumabasa enyu chanoona zvinhu zvako zvemaallowance zvese izvozvo zvakatogadziriswa zvakatobvumwa hurumende yakatobvumwa.
Asi vazvakada vati vachatenda maruva vadya chakata.
Kana vachitizvavepo vakazvitenga tinofara nazvo. Chatamirira izvozvo ndezvekuti tichiudzwa isu kuti zvinhu izvi zvavakatenga tiri kunotora apa tichizodai tichizodai nokuda kwokuti izvozvo zvanisa zvakajekeswa samachiremba akakamira kuenda kubasa. Asi kana vachitizvavepo zviri apa neapa tikazviratidzwa machiremba aripo kuti adzokere kubasa.
Vamwe vakoti vanga vachiratidzirawo pachipatara cheHarare Central vachiti havakwanisi kushanda vasina magirovhosi, mamaski nezvimwe zvakadaro zvavanoshandisa mukuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere pavanenge vachiita basa. Zvichakadai, vamwe veruzhinji vakaita savalove mota Ruvinga vaudza Studio 7 kuti varambirwa varwere vavo muzvipatara zvakaita seHarare Central Hospital nepamusana pekushayikwa kwembatya dzekuzvidzivirira dzavana chiremba nevakoti.
So takusika problem like izvizvi muzvikoro flu, so vana kutoende nawo clinic zvinoita problem kuti vanhu varutasi vari kukostora munhu yese akungofungwa kuti coronavirus.
Panguva iyo chirwere checovid-19 chapfunya chisero munyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe, hotera yeBronte iri muno muHarare yaburitsawo mashoko ekuti yave kumbovhara mikova yayo senzira yekuchengetedza vashandi vayo pamwe neveruzhinji. Izvi zvinouyawo apo bepanhau reChronicle raburitsa nhasi mashoko ekuti mamwe mahotera ekuVictoria Falls uko kunowanzoshanyirwa nevekunze avharawo mikova yawo. Nepamusana pechirwere ichi, hurumende inoti pane vanhu vatatu vakabatwa chirwere checoronavirus munyika, uye mumwe ndiZororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro akaradzikwa nechipiri. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere ichi icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina gore rapera chauraya vanhu vanodarika zviuru 20,000 pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekumaruwa mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana yezvechirwere checoronavirus. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumakonde amai Emilia Nyikadzino vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus, vachiti havana redio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndangodzauri vanhu vachingotaurawo asi kuti ndizivewo kunzwa paredio asina redio. Pane maredio vakuteerera asi mukufamba kuenda takaenda kumashopu kungonzwawo vanhu vachingokurukurawo nechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nema sabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndiyo anofamba vhiregi yake, yese sabhuku wese anofamba vhiregi yake achizivisa chi.
Amai Rosalini Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Mugeza maoko enyu nemuromo nemaziso kunyanya.
Pachigaro weHurungwe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kutepenyura, vaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa maresonance kumaredio ematunhu uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Zvinototishamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisira kuti achitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe mukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo vaivabatsirawo panguva ino iyi kuti mashoko akwanise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredio yakazvimirira yedunhu rekariba yepatsaka vaNL Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredio ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios nharaunda seyedu Kariba kata disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo yecovid-19. Vazhinji hasi kuziva kuti zvochicho kuitika kufati kuti zvoda takatike macommunity radio stations daanga aripo da hurumende indonge bvumako yakwanisa kukurukura sensa magaputizi akasara semarural areas.
Nyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaniki mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda kutepenyura kumatunhu 10 akazeviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa maresonance. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu Spaniard Mondorongezi Kadoma Eben ndifunga ndiwayo ikoko kuti tisaiti iroroyo kwatakadzidzisa maDH members. Kana tinge tavadzidzisa vanhu ava totarisira kuti vazopfuudzo kumberi kusvika kuma health center vachizotargetawo macommunity leaders ndokuti kusvika kwasvika kuita kumaresevha ikoko.
Vamasocha vanoti vari kushushikana zvikuru nevemabhawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane urongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumashu wese tokuti mabhawa ese anotengesa doro ngaavhare nasi vose. Kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana, vachitanga kupesana, vachiita zvisina nebasa rese. Kana vadhakwa havachaziva, vanopangana kuti kune korona zvivhairasi. Saka tokuti mabhawa ese ngaavhare na 6 toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu tokutaura kuti tinoda kutsvaga nzira dzokuona kuti tingareduce tingaderedza sei wanhuwo vanhu vari kuenda kuzi kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika zviuru mazana mana vakabatwa nechirwere checoronavhairas pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kuisa zvitanda munzeve vachiramba kutambira kurudziro yekuti vagare mudzimba dzavo senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas, asi kuti vari kumanikidzwa kuita izvi nekuoma kweupenyu. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chichave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda mudzimbo dzeruzhinji, vanhu vemumasvingo vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose. VaEdward Jacob Manzanga, avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha, vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari, asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri.
Zvaino ndiri kuinzwisisa kuti chirwere chinopomerwana, asi dambudziko guru ndirori ndikaenda kumbazo ndonopa nezhara navana, zvikoro zvikavhurwa zvikuzvizodikana kuti kuti tigare kuchikupa nekubiko vedu wee kuti tibude masi zvakafana kuti tinofa, saka kuchikupa nekubiko hama dzangu.
Mumwe mugari amai nyengetirai bosha, vanotiwo upenyu hwavo huri parumananzombe nenyaya yecoronavhairas nekuti vakarega kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara.
Tinoda chose ende hatidi kutapurirana, asi dambudziko nderokuti tine nhamo, hatina chokupa vana, hatina chokuti tidii, tinorarama nehendi tumauti kuti vanhu vedu vadye hunge tatengesa. Hatina indastiri yatinogona kuwanda, izvo tiri kunzi maexamination fee tisope, tofanira kuti tisevenze jutete yakutosvika, hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tikureize mari iyoyo iti kuti vanhu vedu vaende kuchikoro. Kutya tinotya, asi hatina zvokuzvi nekuti chero kanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo pauni pana kuwana sasi wotomboshingirira kuti ubvute zadza iroro. Shumba jerechiuye hayongoti hameno zvauya chauya chauya kuchandira vanhu vangu.
Vanochinja mari pamusika mutema vakaita savasamson Muteuro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari, vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo.
Aiwa zvikasvika satochinja mari tingatofa nenzara manje, nokuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinhu chichagara pamari, chakatongogadzirwa chechirwere chinotongofamba nemhepo. Saka zvinovati vichogona kutokubata chero usingabati mari, saka manje nokundirege basa manje kandingafa nenzara.
Hurumende pamwe nekanzuri yemasvingo zviri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende mudzimbo dzeruzhinji dzakaita semisika, mabhawa, dzisvondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko. Gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavhairas kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi. Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati kanzuri yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuri kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vakutarisirawo kuvhara misika. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagarikai Mukura vanoti chirwere checoronavhairas chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa, nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika.
Nekuti mukatarisa muraramiro uri kuita vanhu wedu muZimbabwe, hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika, asina kudzoka pamugwagwa kuuya kuzotsvaga mari. So iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana naro munyika ino yeZimbabwe. Kana hurumende isina kugadzirisa kuti zvofamba sei, handioni zvichibudirira. Chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo.
Vamwe vagari vanoti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetse yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Muny- munyika hamuna kuwirirana pakuti hurumende yakagadzirira here zvakakwana kurwisa chirwere chekorera virus icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nevaviri pasi rose. Muzimbabwe mafa munhu mumwe chete mutori wenhau Zororo Makamba uyo akashaya nemusi wemuvhuro. Asi hama dzemufi dzinoti zvakabuda pachena kuti zvino hazvina kumira zvakanaka kuchipatara cheWilkins kunorapwa vanenge vatapurirwa chirwere ichi. Vanhu vakawanda munyika vakakatyamadzwa pave kunzi pave kugadzirwazve zvimwe zvipatara nechimbi chimbi kuSt Anne's Hospital neRock Foundation Medical Center. Vebato reMDC vanoti zvipatara izvi ndezveshoroma nevakuru vakuru muhurumende. Asi hurumende inoti munhu wese anokwanisa kuendako kunorapwa. Basa rekurapa varwere vecoronavirus riri maoko ehurumende nemakanzuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata Nengo yeZANU-PF vari Gweta vatinomuda Ishe Chinyoka uye mutedzeri wemutauriro webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Totanga nekunzwa kubva kuna vatambori Nyoka.
Tinangoti nguva yatiri ine blessing asi tinonyanya kutaura politics chaizvo maningi asi vatiedze kutaura kuti tese nepatinokwanisa vatungamiri vari pamalevels akasiyana siyana kungava kukanzuru angava matungamiri mameya edu machairpesi nemacouncils angava maminista maMP macouncillors nevatungamiri vepolitics tinati tese tiedze kudhonzerana nepatinokwanisa napo kuti tiedze kuvandudza nekuita zvatinokwanisa kuita. Chinonyanya kunesa apa ndechekuti tikuona state of preparedness yedu kunyanya muzvipatara zvedu haina kunyanyomira zvakanaka uyezve nenyaya yekuti tikuona vakuru ndochimwe chinonyanyonesa chekuti tese tinofanira kunge tichidhonzerana pamwe chete asi tikuona vakuru vedu vamwe vari kubuda kunze vachidzoka vachienda kune dzimwe nyika dzine chirwere chete asi tifanira tese kuti tigare pasi senyika tione kuti tingaitese tidhonzerane pamberi tikwanise kumeka shuwa kuti nyika yedu yaprotektwa kudambudziko iroro.
Vachinyoka, munoona sei mashoko arutaurwa navatambori Nyoka?
Ini ndoona sekuti panguva yatiri inoyi chinhu chakanyanyisa kunaka ndechekuti tidzore zvigumo zvokutendeka kune vamwe vanhu kuti yeye uri kukonwa pakati uri kukonwa pakati tishande pamwe pamwe chete nokuvonavo nokukudza zvakanaka zviri kuitiwa. Vamunangagwa vakabuda paTV last week vachianaunsa mamezures okulimita magathering evanhu, mamezures ezvokuita nokucheneswa kwenzvimbo, vachianaunsa maprotocols akaitwa setting place kuti kana munhu akabatwa nechirwere ichi zvinomutika. Zvose zvakaitika kusati kwaita munhu kana umwe womuzimbabwe wanganzi une chirwere. Nyaya yestate of preparedness, chirwere ichi chitsva, hakuna unga achichiziva nyika yose. Hakuna nyika kana imwe yanga iri prepared for this thing. What we need to do ndezvekutoisa misoro tose pamwe totanga kuvonesana kuti zvinofamba sei. Chinhu chatiri kuona ndohwavachikwai chatiri kuona chakaipa mutungamiri wenyika vari kufamba vachiita kune dzimwe nyika. Mutungamiri wekunyika vakaenda kune dzimwe nyika takaverenga mapepa apurezidendi vokupotsvana vachiti chimwe chikuru chavakafambira kuenda kuNamibia chaiva chekuti vanoita musoro kamwe chete sevatungamiri vomumusadhasi kuti tobetserana sei mukufamba kwechirwere ichi. Ndo chimwe chezvinhu chavaida kuti vanotaura. Asi chinhu chakashata chatiri kuona ini chinongova chimwe kuti variko vamwe vasiri mutungamiri wenyika asi vanozviti people's president, vanomanya kungoti vakabva kuti kwaita kesi vodoanaunza zvisati zvabuda naminister of health. Chinhu chakadai izvi zvinoda kuti zvifambe nemachano zvokuti hazvikonzeri kuhla panic and despondence munyika. Information channel must be one. Vamunangagwa vakakudhara chisati chatovapo vakati no, regai kuungana vanhu itai zvinhu zvoita kuti muite vashoma. Zvose zvakakonzera kuti vanhu vatange kutaurira kuti nai veduwe chinhu chingangovuya kuno ichi. Ndo zvinobetsera, ndo inonzi bringing community consciousness kuproblem. Iko zvino vakavhara zvikoro kusati kwaita kana one moon nyika zhinji dzakamirira kuti vanhu vatange vavhara before vavhara zvikoro. Ngatiregei kungoshora pose pose nokuti hatifariri munhu. Vanhu vachafa, ngatifokase ipapo pautoisa sei kuti zvinhu zvive zvishoma. Ikona makotsi anaunza kuti zvinhu zvino makotsi anofanira kuvhagwa most of mabhizinesi omukoti haasi kuitika. All those things is government taking action.
vatambori nyoka manzwa zvataurwa na vachinyoka vari kushora kuti mutungamiri webato renyu akataurawo zvimwe zvine chekuita nevanhu vanga vachirwara nechirwere ichi.
Ndanzwa zvataura mukoma tino ndavanga vatanga zvakanaka asi vambotaura zvakanaka zvekuti hatidi kutendeka asi vaona vakutendeka. Mana vachamisa mutungamiri webato rino vakaita mavhota anokunda 2 million vanotungamirira mameya anotungamirira makanzuro akawanda munyika. Akanga vataura zvakanaka kuti gatibato ine kushanda tese sinyika kutitarisa nechirwere ichi. Ndonyaya yakakosha pari zvimwe dzichingosiya zvepolitics aside. Tiite nyaya yekuona kuti chirwere ichi tachitarisana nacho sei sevana veZimbabwe.
Vachinyoka.
Kune local government. Local government yakasiyana nekunotonga vachamisa. Local government inofona under Minister July Moyo.
Nengo yezanu PF vari Gweta vatinomuda ishe Chinyoka. Manzwa zvekare kubva kumutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Vaimbova munyori anoona nezvigwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF vaGodfrey Tsenengamu nezuro vakanyura tsamba kumhuri yeZimbabwe vachikumbira ruregerero nezvavanoti vangadai vakaita munguva yavaive mubato riri kutonga iri. Vatsenengamu vanoti chikuru chavari kukumbira ndechekuti vana veZimbabwe vavaregerere mune zvavangadai vakakonzera vachiziva kana kukonzerwa nevamwe vavaishanda navo ivo vasingazivi. Vanoti naivowo varegerera vose vangadai vakavatadzirawo munguva imwe chete iyo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndanyora tsamba mukoma Jonga yandatumira pamasaisai ndichikumbira ruregerero kuvana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe kuti pane zvose zvavanoona zvavakanzwa uro zvavanofunga kuti ini ndakavatadzira panguva yandaiva mutungamiriri mubato rezanu PF vawanewo mukana wekundiregerera. Pane zvakawanda zvinenge zvakaitika zvimwe tichiziva zvimwe tisingazivi. Kushungurudzwa kweruzhinji rwevanhu kungave kuri kutambudzwa kwevanhu kunyangwe kukanganiswa kuupfumi hwenyika kubiwa kwaitwa zviwanikwa nemari dzenyika tichiona tichiziva tichirega zvinhu zvichingoitika uye kumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe kwataiona kuchiitwa tichizvitendera kuti zviitike. Ndozvimwe zvezvinhu zvandaona kuti handina kwandinokwanisa kuenda kana mwoyo wangu wakaremerwa kudaro.
Chii chamunotarisira kuwana kubva kuvana veZimbabwe kuburikidza nekukumbira ruregerero kwamaita ikoko?
Mukoma Kandemiri, ini ndakumbira ruregerero mukuziva kuti ndine zvinhu zvandakakanganisa uye zvandakabetseredza mukukanganisira vana veZimbabwe pamwe chete nenyika yedu kuti tisvike patasvika nhasi nyika. Asi handikwanisi kuudza vana veZimbabwe kuti vanofanira kundiregerera nekuti dzimwe nguva vanokwanisa kunge vachiona kuti handikodzere kunge ndichiregererwa. Asi ini chaiva chikumbiro changu chekuti vakwanise kuzviwanawo mavari kuti vakwanise kundiregerera nekugamushira shoko rechikumbiro chandiri kuisa kwavari.
Ko remangwana renyu rakamira sei? Mucharamba muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti mavamangosiya zvese nezvematongerwo enyika?
Mukoma Jonga, handikwanisi kupindura izvozvi pari zvino hangu. Ndanga ndiri kungotora nguva yekuti ndipfuurire mberi nekurwa nedambudziko rehuori ugevha umbavha neukopokopo watekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Saka panguva ino ndo zvinhu zvandakatarisana nazvo kana ndine kumwe kufunga kwandingazoita maringe nekuti ndofamba sei mune zvematongero enyika. Aiwa, ndichazenge ndichizivisa vana veZimbabwe. Asi pari zvino ndambotura befu ndichambomhanyisana nenhau yekurwisa huori neumbavha huri kuitika munyika yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaimbova munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki rezanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu vari parunare muHarare. Sangano reCitizens Initiative ratanga chimwe chirongwa cheGoFundMe chekuunganidza mari ichashandiswa mukubatsira vana chiremba navana mukoti munyika mukurwisa chirwere checoronavirus. murongi wechirongwa ichi paFreeman Chari vauza Studio 7 kuti vari kufara kuti vatounganidza mari inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Asi vanoti vakatarisira kuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Sema citizens tava ne experience yokuita tichibatsira. Tingakwanisa here chekutanga kunobatsira vana chiremba na mukoti nevamwe vashandi kuti vanowana zvipeko zvakakwana. Iko zvine zvindo chirongwa chata chisimudza chekuti tikwanise kudaro kana tikakwanisa kubadanidza mari yakati o tinopindawo mune zvimwe zvinenge zvakati wandei wose kubatsira even nekuona kuti pane zvimwe masupplies anodiwa here kana zvinongonzwa na ventilator zvirikutaurwa kuti zvinokwanisa kuwanisika ikuwanika here toona kuti tingabatsirawo sei papo.
Nyaya yehuori ndeimwewo nyaya yanetsa munyika. Pamunoloncha zvirongwa izvi munozivisa vanhu sei kuti mari yavo yakashandiswa zvakanaka?
Isusu zvatinoita ndezvokuti chinhu chese chatinoita tinoda kuti munhu wese azive zviitiwe pajekerere. Zvizhinji zvacho tinowanzo kuti onai izvi ndo zvataita makatipa mari yakati iyi yamuri kuona apa tikanotenga izvi nemari yakati hatina kuisa makapu mukanobvunza munhu uyu anokuzai takatenga nemari iyi tikanosvitsa up izvi ndo zviripo.
Kana munhu ane chido chokukupai mari munobatika sei vanofanira kuenda?
Vanenge vane makadhi akaita seVisa Mastercard vanokwanisa kutumira mari kunze kwenyika kana vari kunze kwenyika vanokwanisa kuenda paGoFundMe. Vakaenda paGoFundMe vanongosecha kutsvaka kuti Zimbabwe COVID citizens response vanotiwana, kana kuti vakaenda paTwitter yangu @freemanchari vanondiwana, vanogona kuenda paMagaisa vanotiwana ipapo. Kana muri muZimbabwe mari iri kupinda muaccount yeboard member ari board member yedu vanonzwa mahohoma vanongotumira pa 2637770783 87. Tichagadzisa kuti tione tingakwanisa kuita maaccounts chaiwo chaiwo here ekuEcoCash. Asi iko zvine zvindo zvatiri kuita, asi tine spreadsheet ratinorakidza kuti mari dzapinda ndedzidzi kuti zvese zvinge zviri pajekerero.
Avo vanga vari vaFreeman Chari, mukuru weCitizens Initiative, vachitaura vari paRunare kuOhio naMike Hove weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi takatarisa chirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yorimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Vamwe vokurudzira hurumende kuti ivhare mabhawa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vezvematongerwo enyika vokandirana nyoka mhenyu panyaya yekurapwa kwevanhu vane chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Kwa kuhizika, tisenda baku VOA.